people's wedding and people's bash iri kone muswe Saturday. Munhu wese anenge ari muGlamy Stadium, vanhu wese vari kusangana naamai nababa Tsvangirai vachipemberera muchato, makeke achikangwa ikoko, music iri kurohwa naSulumani, vana Dembo, haikona kutaura.
Ko zvatiri kunzwa marehwarehwa yekunzi paita vamwe vari kuzama kumisa muchato.
Aiwaka, munoziziva kuti pese pese pane chakanaka, pane mukaka wakanaka hapashayi kwenhunhu. Munoziva kuti chese chinozipa chinowanikwa pamusoro weshumba. Munhu mukuru hapo tune tsvimbo, asi tsvimbo hadzina zvadzinoita nekuti chinangwa chiripo ndechekuti baba vedu vatsvangirai vakazvitsvagira mudzimai wavo, mudzimai watinotendese kutinofara naye. Nyika iri kupemberera, nyika yose vanhu vari kutoenda kuGlamy Stadium nemusi weSaturday, kunenge kune chirongwa chikuru hapo President Tsvangirai naamai Tsvangirai vanenge varipo vachichingamidzwa neruzhinji rwenyika nemufaro wakazara. Isu semusangano tiri kutofara, tiri kuzviona kuti pane miedzo, kuti pane vari kuda kuzama kutosora. Munongoziva kuti nyama inonaka inoita chiuti, asi chiye nyama hachitosori. Asi chikuru ndechekuti muchato waitwa President vane mai wavo ndozvatakuda kunamatira, kutsigira nokubatsira kuti senyika mukuru uyu atungamire nyika tichipinda muZimbabwe itsva.
Ivo vamuri kuti vari kuzama kunamira ava, hamuoni here zvichizosvibisawo chimiro chaivo vatsvangirai?
Ako kune mombe inganzi yatadza kuva neudzamu nekuda kwekuti yaita zvishambwere. Zvishambwe zvinowanikwa, madare anowanikwa, asi haisiyo mombe. Chikuru ndechekuti vatsvangirai vanoita zvishambwe, vanoita vanhu vanoda kuzama kunonamira, nekuti vanenge vachiona sekuti zvaari prime minister, zvaari president, hakuna munhu anenge asingadiwo kugara ari padhuze naPresident. Chikuru ndechekuti president vedu mukuteedzera shoko raMwari, mukadzi nemurume ngavayanane. Chasungwa panyika chasungwa nekudenga, ndo chatiroda kusunga nemusi wemugovera.
Ndevapi vanyarikani vari kutariswa kuuya kumuchato?
Nemapurezident ekune dzimwe nyika vari kuuya, tanzwa kuti vakama ndo vamwe vari kuuya, nevamwe vakawanda vatingadi kudoma nemazita nekuda kwezvesecurity hatibvume. Asi kune vatungamiriri vakawanda zvikuru vandarika vatakatarisira kuti vanosvika.